Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Urumusi wechina unyana 23, 2021. Makatelera ku Studio 7 nepenyuro yenya zirikitika mu Zimbabwe zamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Kwanza kwa wanesu mchirongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi iri nishite penyura ndiri kumba. Senzira ya kushizivirira kuchirongwa cha COVID-19. Nishiti ezi nyeshuri mchirongwa chedu cha nasi. Watunga miri wenyika wakawanda kusanga nisiraba ya mazuri munanga kwa. Wari kutawura nasi kumusanga na we United Nations General Assembly.
Mwende mwana wanamkano utawuruza anda utawuruku. Dari, zangu fana na kuti mumusha, unaita dare watu wanoungana, mwenye mumwe yaline utu unaka na utu necha unacho unawana umkano utaurozi atundu nupaku, sinindra na nezi mumusha mako, za unoda utijinsu wiki.
Nyanzo mnyato sumatunga ruwe nyika zinote musangano we unga wakakosha ne pamusana pekutu uno pamuka na wakuzi ya zinu wakakosha zinika lichitika patiro sen. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava rikuitika kuchisumba nje. Kuumba kwe bata yijare Citizens Convergence for Change kusi muzamu tauro munyika. Indwe mingwe emisore na ozedu zanasi ichuya ukamuri ichibakuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Mutungamiri wenyika vae Emmerson Mnangagwa vataura nasi pamberi pedare re United Nations General Assembly ku New York. Blessing Zulu Studio 7 anotipanya eno tevera.
Kwe makore maviri akateedzana, vamunangagwa vataura pamberi pedare re United Nations General Assembly pa video vari ku Zimbabwe nekuda kwechirwere che COVID-19. Vamunangagwa vaudza gungano iri kuti Zimbabwe iri kubudirira mukurwisa chirwere che COVID-19 kuburikidza nekutenga nhomba. Vakurudzirawo kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika yavo nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dziri mugungano reEuropean Union zvibviswe.
Sanctions have further questioned our capacity to respond to the pandemic for the good of our citizens. I am pleased to highlight that my government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights. This will afford the Special Rapporteur an opportunity to witness firsthand the devastating impact of these illegal sanctions on my country. We reiterate our call for the urgent and conditional removal of these illegal sanctions.
Nyika idzi dzinoti hadzina kutemera vanhu vemuZimbabwe zvirango asi kuti vatungamiri vehurumende vanotonga nedemo. Kunyangwe hazvo nyika yakatarisana nematambudziko aya, vamunangagwa vati hurumende yavo yakwanisa kuunza kugadzikana munyaya dzezveupfumi. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati handi chokwadi kuti zvirango zvakanangana nevashoma muhurumende.
Kana vachiti zvakatemerwa vakuru vashoma-shoma, chandiona kuvabvunza panapa nenhasi ndechekuti maparacetals kana makambani ehurumende akaiswa pazvirango zvokupfumi anosanganisira vana Reserve Bank of Zimbabwe namamwe ose iwayo maindividuals here. Kana kwavari vachiti these are selected individuals vezanupf, kureva kuti mupfungwa mavo munoona dhokotera kuti avaexamine vanoti vatakakwana here.
Asi vachipindura mtezeri wemutauriri wemDC Alliance wa Felix Mafa vati ZANU PF ndiyo yaunza zvirango nekutonga nedemo.
Ishiri ino muririre wayo ZANU PF yapererwa nepfungwa nemazano. Chine ma records kuti United Kingdom ne America ne West ndiyo ma traders mahombe arikuisa mari ye COVID, arikuisa mari humanitarian, arikubatsira zvakawanda. Handizivi kuti izvozvo zvirikufamba sei nezuro uya vaingotaura kuti isakuwirirana ne Britain. Saka hakuna masanction aripo baba. Kune ma targeted akaiswa vanhu vano vasingatevedzeri ma human rights nubu.
Misangano yegore rino yakatanga nemusi wechipiri uye ichapera nemusi wemuvhuro svondo rinouya, apo pachataura vamiriri venyika dzisina kugadzikana pari zvino dzinoti North Korea, Myanmar, Guinea neAfghanistan. Dingindira regore rino rakanangana nekuunza tarisiro mune ramangwana kuburikidza nekuvaka hwaro wakasimba kuti nyika dzepasi rino dzibude mumatambudziko akakonzerwa nechirwere cheCOVID-19, kugadzirisawo nyaya yemamiriro ekunze uye kuremekedza kodzero dzevanhu nekuvandudza sangano reUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vanhu vakawanda vanoti musangano weUnited Nations General Assembly kana kuti UNCA wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana wekugadzirisa matambudziko ari munyika dzakasiyana siyana. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaAlex Magaisa vati gungano reUNCA rakakosha sezvo richiunganidza vachungamiriri venyika dzose vachitaurirana zvavanenge vachida kuti zvinzwikwe nevamwe zvinenge zvichinetsa nyika dzavo.
Rinounganidza nyika dzose, rinounganidzawo vatungamiri venyika dzose pamwe chete pagore vanosangana pane iyo inonzi United Nations General Assembly, pavanoungana vosanganawo vachitaurirana. Vanowana mukana mumwe nemumwe anowana mukana wokutaurawo zvaanoda kutaura kudare. Zvakangofanana nekuti mumusha munoita dare vanhu vanoungana mumwe nemumwe hazvinei kuti hauna kana kuti unechaunacho, unowanawo mukana wokutaurawo zviri padunhunhu pako zvinoenderana nezvemumusha mako zvaunoda kuti zvinzwike.
Asa Magaisa vanoti UNCA inofanirwa kuvandudzwa kuitira kuti imirire nyika dzose, kwete kupa simba nyika dzinowana kudarika dzinonetseka seZimbabwe.
Rine zvinoda kuti zvigadziriswe kuti ringe richimirira vanhu vose kunyange vasina nevanazvo. Iko zvino rinenge rakarerekera kuti rinonyanya kupa simba kune vakapfuma. Nyika dzakapfuma, nyika dzinenge dziri kuita dzinonetseka sedzedu, dzinguru muvanhu vemomo. Saka kune zvinoda kuti zvigadzirwe. Gungano rakanaka chaizvo.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarissa Majuku vanotiwo UNCA yakakosha sezvo ichipa vatungamiriri venyika mikana yekuzeya zvinhu zvakawanda zvinosanganisira kuti kuve nerunyararo pasi rose, kubudirira kwenyika uye kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekuderedza urombo pasi rose.
Vanenge vachisangana vatungamiriri ava chimwe chezvinhu zvavanenge vachibatsirana kugadzirisa inyaya dzepeace and security, zvinhu zvakatakwa zvinhu zvakabva nemisangano yakafanana neUnited General Assembly. Tenge ichiona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu dzakamira sei pasi rose, tingati mahuman rights. Tinyaya dzakaita sanyaya dzakawanda wanda dzinosanganisa nyaya dzekutovaka seukama mapartnerships, ndosenyaya dzijekerere pakati pevanhukadzi nevanhu varume yatenga dikita equality nyaze ku dikisa urombo
mutevedzeri wemuchauri we MGC Alliance vaClifford Kwatayo vanotiwo unga yakakosha sezvo pasina nyika inogona kurarama iri yega
ndichiti vanhu vanorarama munyika kuburikidzawo nevanhu vachidzidzwa vanonga vachidzidza navo vakagarisana navo vari kwakasiyana siyana ndosakunyudzwa chinzi global village kutengeserana nokutengeserana kufambirana nokufambidzana zvakawanda zvinenge zvichiitika kukopana nekukoperana vana vezimbabwe vanonga vachionawo vachibhenefitawo zvinenge zvichiitika kune dzimwe nyika
mutauri webato reMGCT vawitness dube vanoti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanofanirwa kugadzirisa ukama hwezimbabwe nedzimwe nyika vachiteerera zviri kutaurwa nedzimwe nyika uye dzimwe nyika kuti dziteererewo vamunangagwa kuitira kuti zimbabwe ibude mumatambudziko ezveupfumi nezvematongerwo enyika
DCT dai zvaibvira mutungamiriri wenyika vamunangagwa vaitaura nekuzama kugadzirisa zvese zvinonetsa pakati penyika yedu yezimbabwe nedzimwewo nyika iyo vamunangagwa semutungamiriri wenyika vachiteerera zviri kutaura vamwe kuti tisvike pakugadzirisa matambudziko iwawo nedzimwe nyikawo dzichiteerera zviri kutaura iwo mutungamiriri wedu wenyika nekuti vana vezimbabwe vatambura nemamiririro akaita zvinhu pakati pezimbabwe nedzimwe nyika dzepasi rose
musangano weunited nations ndewechimakumi manomwe nematanhatu kubva zvavawambwa muna 1945 nenyika makumi mashanu neimwe chete mushure mehondo yechipiri yepasi rose ndakamira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena
Zire zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevatanhatu kana kuti 16 vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mana kana kuti 340 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 4592 uko vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi maviri nezvisere nemazana masere nevana kana kuti 128,804 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezviviri nemazana matatu ane makumi mana nevasere kana kuti 2,992,348 vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi matatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 2,130,553 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi Komisheni inoona nezverunyararo munyika yeNational Peace and Reconciliation kana kuti NPRC inoti iri kuongorora zviri kukonzera gakava reminda kuchisumbanje mudunhu reManicaland. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weNPRC vaObed Gutu vanoti nhengo dzekomishini yavo dzativa nemasvondo anosvika maviri dzichiongorora nyaya yekubviswa kwevanhu kuchisumbanje nevemabhizimusi makuru izvo zviri kukonzera mvonga mupopoto munzvimbo idzi
takatogara pano kudai pane matimu edu eNPRC vari kutoita wind up mainvestigations avari kuita kuchisumbanje pane masvondo maviri apfuura tinova nematimu anosvika vanhu gumi nevashanu kana kudaudzira vakabva mathematic committees akasiyana siyana ekomishini tine mathematic committee manomwe saka ose iwawo akamiririrwa mutimu dziri kuchisumbanje havatsogumira kuchisumbanje vakasvika kuti kumarangi makale nyezo marangi kuna mzifunza ako zema kiyama zindikilaro saka matime idawa atori pa ground resource
kunjimbo echi sumbanje vagarewe kuchinya mkwa kwa waru kunetana ni company green fuel iyo iliku watori la minda nepa wagere ichiti noda kuri manzimbe kambani yakapiwa mvumo ine hurumende vagutu vati kana komishini yavo yaongorora nekuunganza zvese zvainenge yawana ichazivisa zvainokurudzira sekomishini kuitira kuti kusawirirana uku kugadziriswe
vanongodzoka vachitipa report komishini inoitawo meeting nechindi chimba pozenge pachibudiswa kana marecommendation atine tichiita tichimabudisa nenzira dzatinonge tichiita maererano nemashandiro atinoita.
Mumwe mugaro wekuchinya mukwakwa vajerimo yana vaudza Studio 7 kuti commission yeNPRC yakasvika kunzvimbo yavo ikataura nevagari ichivabvunzurudza zviri kukonzera gakava pakati pevagari nekambani iri kuri manzimbe munzvimbo iyi.
Kauya vachitaura izvo kuti tauya pano asi vatauriri vaita vaiti kwanzi tukubva nekosi yapurezidendi zvitemo zvekuno kuchisumbanje chamukwakwa zvanetsa chaizvo saka tauya tinzwe nyaya dzenyu kuti zvakafamba sei teni tobva tataura navo tichivapa zvese zvakaitika kubva pakutanga kusvika ipapo pavakasvika then vobva vati izvo isusu zvatakuita mangwana the following day tatora statement one by one and zveshuva vakaita 3 days rekutora statement varimo muno muchiyaukwakwa.
Vamoyana vatiwo komishini yakavimbisa kuti ichadzoka zvakare kuzovazivisa zvainenge yawana uye zvavanenge vachikurudzira kuti zviitwe senzira yekugadzirisa dambudziko iri. Mutauriri weGreen Fuel Muzvare Merit Rumema vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vanga vakabatikana nemusangano wavanga vari kupinda. Mune imwewo nyaya sangano rakazvimirira rinoona nezverunyararo reNational Transitional Justice Working Group kana kuti NTJWG rinotiranyorera NPRC kuti ifefete kuti ndiana akaba dombo rekurangarira vafi rakaiswa kusilobela kupera kwanyamavhuvhu rikawanikwa risiko musi wa 1 Gunyana. Murongi wemabasa muNTJWG vaFortune kuudzewe vanoti akasike kutanga izvi zvichiitika.
Harisi dombo rekutanga ratanga kupazwa kana kubiwa rinenge raiswa nemanharaunda kuti varangarire vanhu vakatsakatika kana vanhu vakakuwara nguva yegukura hundi. Muna Mei wegore rino rimwe dombo rakaita seiroro rakanga raiswa kuBalagwe nenharaunda yeBalagwe rakamuka futi rakabiwa rakapwanywa pwanywa. Izvozvi ndozvatanga chiti kurudzira kuti NPRC inge ichiongorora nekutarisisa kuti zvinhu izvi zviri kukonzereswa nanani kuti vanhu ivava vatongwe pamutemo zvinoenderana nemutemo wedu yemuZimbabwe.
Vaguti vaudza Studio 7 kuti komiti yavo haisati yatambira tsamba iyi uye ikatambira tsamba iyi ichaongorora zvainenge yaudzwa.
Taura kudai macommissioners at commissioners level hatisati taiona asi hazvirevi kuti hakasati yasvika. Asi kana patinongozoudzwa nezvayo ndinoda kuvimbisa vateereri kuti hapana complaint yatinonzwa tobva tangoikandira hoko. Kompleni yose yatinogamuchira yatinotambira inoongororwa.
Dombo iri raive raiswa zvinyorwa senzira yekurangarira vanhu gumi nevaviri vakapambwa vakatsakatika munandira 1985 panguva yegukura hundi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Yasvikangwe kuti tibotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaigove mutungamiri wechurchi vaHussein Habre vakanzi nedare redzimhosva varipe muna 2017 mamiriyoni nemamiriyoni emadhora vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo mushure mekuwanikwa vaine mhosva idzi. Kusvika pakafa vaHabre muna Nyamavhuvhu vanhu vakanzi varipe vanga vasati vawana kana kobiri zvaro. Asi magweta eAfrican Union akapinda muchurchi musi wa15 Gunyana ndokusangana nemagweta evanhu vakatyorerwa kodzero dzavo paine chinangwa chekuumba homwe yemari ichashandiswa kuripa vanhu vakatyorerwa kodzero dzavo vanodarika zviuru zvinomwe. Vanhu ava vakatyorerwa kodzero dzavo kubva muna 1982 kusvika muna 1990 apo vaHabre vaive panyanga. Ongororo ichango kwa inoratidza kuti madzimai akazvitakura anenge akabaiwa nhomba yeCOVID-19 anoita kuti mwana ari mudumbu adzivirirwe kuchirwere cheCOVID-19. Izvi zvaburiswa nenyanzvi dzeutano pachikoro chepamusoro-soro cheGrossman School of Medicine chiri muNew York. Nyanzvi idzi dzakaongorora vana vachangozvarwa 36 uye vana mai vavo vakabaiwa nhomba kaviri yePfizer kana Moderna vachine pamuviri. Vakakwanisa kuona kuti vana vese vakanga vaberekwa ava vaive nemishonga inodzivirira kubatwa neCOVID-19 mumiviri yavo apo vakazvarwa. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nevemubato rinopikisa reMDC Alliance vanoona sekunge bato riri kutonga reZANU-PF riri kufurufusha MDC Alliance kuburikidza nekuita mabhinda uko akasiyana-siyana ekurwadzisa bato rinopikisa iri. Vanhu ava vanoti ZANU-PF iri kutokonya MDC Alliance kuburikidza nekupindira mukutorwa kwemuzinda webato iri neMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, kudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzuru pamwe nekurambidzwa kuita misangano kwenhengo dzebato iri. Izviwo zvinotevera kuziviswa svondo rino kwebato idzva rinonzi Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Vamwe vari kuti bato idzva iri ndehumwe hweurongwa hweZANU-PF hwekukanganisa mashandiro eMDC Alliance sezvo bato rinopikisa iri riine urongwa hwakaparurwa nemutungamiri waro vaNelson Chamisa hunonziwo Citizens Convergence for Change kana kuti CCC. Pamusoro pezvo vatsigiri veMDC Alliance vanozivikanwa vachishambadza mutungamiri wavo vachamisa vachiti Chamisa chete chete kana kuti CCC. Asi veZANU-PF vanoti MDC Alliance iri kuvazora mafuta enguruve yavasina kudya sezvo vasinei nekuumbwa kwebato idzva iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Srachiwayo pamwe nenhengo yeZANU-PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaSrachiwayo kuti vanoti kudii nekuumbwa kwebato idzva iri.
Aiwa isu sebato takamira semusangangwena, takamira pavanhu. Asi dambudziko ratiri kuita inyaya yevanopepesheka nekuda kubata-bata pese pese kurwisa vamwe vanhu. Ndodambudziko rataita. Saka vari kuda kuedza nekwese kwavanogona, vakatanga nemukomana Dhaki, vakaona hazvisi kubuda zvaakuita zvekukirira tumwe tumapolitical parties. Aiwa ikodzero yavo, ngavaite mapolitical parties avo, bati project yedu haikwanisi kudisturbwa nekuti hanzi pazoita munhu akadai vazotrasta reproject yedu and so forth. Vanhu veZimbabwe vanoziva vatungamiriri wavo, vanhu veZimbabwe vanoziva bato ravo, vanoziva vanhu vanovakwanisa kuvatungamirira kuedza kukena.
VaGakanje, manzwa mashoko ataurwa navaSrachiwayo nemashoko ari kungobudawo ekunzi ZANU-PF ndo yakatungamira kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change, munoti?
Maita basa mukoma. Dambudziko rine vakomana veMDC Alliance nderekuti havafungi. Citizens Convergence for Change anongova mazwi matatu echirungu anogona kushandiswa nemunhu upi zvake anorarama munyika. Saka kana paita munhu aregister bato rake rezvematongerwo enyika achishandisa mavara matatu asiri eMDC Alliance, aya mazwi achembera mazwi akatanga kushandiswa kubva chirungu chichigadzirwa. Izwi rekuti change harisira nhasi, izwi rekuti citizen harisira nhasi. Saka kana vaakupindwa nemweya wekuti munhu abatanidza mavara matatu avanofarira voti ndeyavo, zvinoreva kuti havana pfungwa. Oraiti, dai zvichiita ngavachitiunganidzira mazwi ese echirungu avanofunga kuti anobhilonga to MDC Alliance, then voenda vonoaregista. Vanhu vasina zano, vanhu vasingazive kwavari kuenda, vanhu vane chinono, vanhu vasina kurongeka, ndo zvichaita kuti vafe vasina kutonga nyika izvozvo.
VaSrachiwayo, munoti nemashoko avaGakanje?
Aiwa, ngazvinge zvakajeka kumhuri yeZimbabwe kuti Citizens Convergence for Change iprogram kana campaign agenda yakasetwa nebato reMDC Alliance nemutungamiriri vaNelson Chamisa vachiparura hwaro hwe2021 agenda muna January gore rino. VaChamisa vakaparura 5 agenda program kusanganisira the people's agenda, government agenda, the reform agenda, the citizens convergence agenda, and the global agenda. So citizens convergence itora agenda, itori program ya tukutufaba na yuta aiwa ngati ungani, ngati nge tichisa msoro pamwechete, ngati nge tichipa kwa kasi nasana batiri tigatise zudu zedu, sewa nare Zimbabwe, ndo dingindira redu la tukutufaba na ro badingindira 5 sila kaparwa ne mkuru wedu mkuru president wedu Nelson Chamisa saka aisi nye kutanzi sustu kuti citizen convergence I zitari batu no aisi zitari batu redu batu redu non zim DC Alliance ishtuna wana president Nelson Chamisa saka asisi citizen convergence I program ili kuitwa newa na wa Zimbabwe I program ili kufambira mbiri ni nyika yese kusangasana nwa ku diaspora alikuungana pamwechi.
Vagakange, tinonzwa kuti muZimbabwe mapato anyoreswe ne zekisa zvakaona zvakaitwa ne bato re CCC. Asi ndopari kuzobva pfungwa yekuti Zanu PF iri kuda kukanganisa MDC Alliance. Munoti nenyaya yekunyoreswa kwemapato.
Zeki ndiye inoregistera mapato aya. Saka vanhu vanoregistera vanotoita nguva ichiripo senzino gara yatema mukoma jonga. Saka isi nyaya isi asi kuti dai iri kunzirista ravo. Asi iyo anachamisa izvo vanosvitumidza kuti MDC Alliance. Saka zvere kuti citizens convergence for change vari kuti ndiravo pakudi iyo va MDC Alliance.
Vasacho imiwo sebato chii chiri kuita kuti munonoke kuzivisa zita ramuchazoshandisa musarudzo.
Vajonga chini kacho chini chidigichi. Achisi chini chibazo mudichi. Akasika tapshu. Ibato. Rinotonga nyika yeZimbabwe. Ibato. Rakabata nyika yeZimbabwe. Chini chivanu. Vana weZimbabwe ndo wanafana kutawara shumfana kuitwa. Atu uzviri kuhine wanu ye Zanu PF. Kana kuziri wana tapshu.
Vagakanje. Kune wangu warukutu Zanu PF yuru kufara zvikuru nekuumbuka kwe bato yuru rile Citizens Convergence for Change. Munoti.
Zanu PF semusangano. Hauna nguva yekupemberera kumuswa kwerimwe bato. Kana kuine vanhu vakapemberera kumuswa kwerimwe bato, vanhu vari kupemberera kuti munyika muno mune kuzvitonga kuzere. Hakuna zverimwe nyika ine mabato akawanda seZimbabwe. Izvozvo chete zvekuti kune mabato akawandisa muZimbabwe. Zvinoreva kuti political space yakavhurika. Zvinoreva kuti political space yedu haina kumbunyikidzwa. Saka vana veZimbabwe havarambidzwe kufarira hurumende Zanu PF inovatendera kuti vavhure mapato ezvematongerwe nyika pavanoda.
Avanga vari nhengo yeZanu PF mudunhu reHarare vaAlex Gakanje. Manzo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaFilip Tsachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7.
Studio 7, tibatei na 7 p.m. pama saisai anoti 909 a.m. 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munu kwa nisa ogonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kushikachishanu pama saisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vatungamiri venyika vakawanda kusanganisira vaEmerson Mnangagwa vari kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano weUnited Nations General Assembly wakakosha nekuti unopa mukana wekuziya zvinhu zvakakosha zvinenge zvichiitika pasi rose. National Peace and Reconciliation Commission yoferefeta gakava riri kuitika kuchisumba nje. Kuumbwa kwebato idzva reCitizens Convergence for Change kusimudza mutauro munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai netsu zvakare mangwana. kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei ku studio7@vowenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vowenews.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC.